Hongororo yakaparurwa nemusi wechina neTransparency International iyo inoratidza uori mumapazi dzihurumende kana kuti Corruption Perception Index CPI inoratidza kuti mugore rapera ra2020 Zimbabwe haina kumboedza kurwisa uori sezvo yakadzikira nezvibodzwa zvakafanana nezvegore ra2019. Chipangamazano muTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vanoti pachiyero cheCPI vanowana zero vanenge vaine uori hwakanyanya uye vanenge vaine zana ndivo vanenge vakachena. Vachikumbu vanoti Zimbabwe yakaona zvibodzwa makumi maviri nezvina kubva muzana izvo zvakawanikwa gore rapera. Izvi zvakaita kuti Zimbabwe ive panhamba 157 kubva panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa.
Saka senyika isusu taona tichiwana chibodzwa kana kuti chiyero chenhamba 24 makumi maviri nemana kubva muzana kana 24 out of 100. Izvi zvinhu zvinoshungurudza zvakanyanya senyika, kunyanya isu sebazi rinoshanda nekudzivirirwa kweuori munyika. Tinoona kuti nyika haina kana kuimprova kana kuti haina kuita zviri nani, nekuti ndizvozve chibodzwa tataive nacho mugore ra 2019.
Vachikumbu vanotiwo tsvagiridzo yeTransparency International iyi yakabudiswawo pachena kuti nyika dzisina uori hwakanyanya dziri kurwisa denda recovid-19 zviri nani zvichienzaniswa nenyika dzine uori hwakanyanya.
Nyika dzinenge dzisina uori hwakanyanya dzinoonekwa idzo dzichikwanisa kupa vanhu kodzero yekuwana utano hwakanaka zvinoenderana nemaconstitution enyika idzodzo. Ndobva zvaonekwa zvakare kuti dzimwe nyika dzinenge dzisina kuita zvakanaka seZimbabwe sezvatinoona zvanzi dzinenge dzichitatarika zvakanyanya kuti dzipe vanhu utano hwakakwana, kusanganisira zvakare kudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19.
Vachikumbu vanotiwo zviri pachena kuti denda recovid-19 harisi dambudziko reutano chete asi kuti dambudziko rinoratidza mamiriro enyika munyaya dzezveupfumi, vachiti zvinobuda pachena kuchitariswa kusashandiswa nemazvo kwemari dzaifanirwa kubatsira mukurwisa chirwere checovid-19. Transparency International Zimbabwe yatiwo zvakabuda izvi zvinokanganisa kuuya kwevemabhizimusi vekunze kuzotanga mabhizinesi muZimbabwe. Vachikumbu vanoti sesangano vanoona sekuti mitemo ine chekuita nekurwiswa kweuori haisi kushandiswa zvakakwana.
Saka isusu seTransparency International Zimbabwe tinoona zvakare kuti dambudziko rinoitika munyika muno rekuti vanhu vanosungwa nenhau dzeuori asi nyaya dzavo hapana kwadzinosvika kumatare edzimhosva. Nyaya zhinji dzinongonzi dziri kumatare edzimhosva ivo vanhu vacho vachingoonekwa vachifamba munyika. Saka taakuona kuti corruption yatova culture uye patori neincentive yekuti umwe munhu akaita corruption anokwanisa kuva rich kana kuti anopfuma, mende igomutora gomuendesa kumatare edzimhosva asi havatore zvinhu zvinenge zvichinzi akaba kana zvinotora nguva kuti zvinhu zvakadaro izvozvo zviitike.
Mukuru wesangano rakazvimirira rinorwisa uori reYouth Forum Zimbabwe vaAshton Bumira vatiwo tsvakurudzo iyi inoradza pachena kuti hurumende yeZimbabwe haina hanya nekuderedza uori.
Ongoratidza pachena kuti hurumende yedu haina hanya nekuderedza uori. Inongoreva kuti hurumende yedu inongowandira mukutaura chete asi pamabasa haina zvairi kuita kuderedza uori. Zvazvinoreva kuupfumi hweZimbabwe ndezvekuti hakuna kana ani naani zvake angauya achibva kunze uko achida kuisa mari yake munyika muno, nekuti zviri pachena kuti uori uhwu hwakazara muhurumende huri kuitwa nevakuru.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende maonero ayo eongororo idzi, asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogarotaura nezvedonzvo rehurumende yavo rekurwisa uori. Vachitaura padande mudande nezuro nezvitsvagiridzo iyi, mutauriri wekomishini inobata nyaya dzeuori, Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, vaJohn Makamure, vakati vari kutambira tsvakurudzo iyi. VaMakamure vakati tsvakurudzo dzose dzine chekuita nezvouori dzinokosheswa nekomishini yavo, vachiti dzinobatsira mukurwisa uori. ZAC inotiwo yakagadzirisa hwaro hwekurwisa uori munyika. CPI yegore ra2020 inoratidza kuti Denmark neNew Zealand ndidzo nyika dzakawana zvibodzwa zvepamusoro-soro makumi masere nezvisere kubva muzana. Nyika dzakawana zvibodzwa zvepasi-pasi nyika dzemuAfrica dzinoti Somalia neSouth Sudan idzo dzakawana zvibodzwa 12 kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.